Vachitaura mushure memusangano waitwa nekanzuru yavo kuzianyaya iyi vamafume vati faindi idzi dziri pamutemo uye kanzuru haigoni kudzideredza pasina kuvandudza mutemo asi vati vatora danho rekuti vatyairi vapiwe maawa matatu ekutsvaga faindi motokari dzavo dzisati dzatorwa nekanzuru
taona kuti charge chai chaiyo inofanirwa kubhadharwa pamhosva $50 yozoita 57 nenyaya yevat Saka chaji hiyo hii ndio yataka kuti munhu ngapuwe kana akabhadhara mari within 3 hours yekupuwa ticket haachabhadhariswi claim charge ye $65 saka vanhu vakungobhadhara $55-$67 iyoyo claim yobva yabviswa obva abvumidzwa kuenda mberi nezvaanenge achiita kana tazoti akazogarawo akadarika 3 hours ndo panozouya mamwe macharges
kanzuru yeHarare ichishanda nekambani yayo City Park inobhadharisa munhu faindi yemadhora makumi mashanu nemanomwe kuamerica $57 kana achinge asina kubhadhara dhora rimwe chete rekuamerica rekupaka motikari kweawa imwe chete uye mari iyi inokwira kusvika pazana remadhora nemakumi matatu nemaviri $132 kana motikari ikazotorwa nekuendeswa kumahofisi ekanzuru asi sachigaro rimwe sangano revagari reHarare Metropolitan Residence Forum AMREF vamavela skumalo vati mari iyi yakawandisa uye vanhu vazhinji vakaomerwa munyika
saa $57 ndiri kutoda kutoseka pamuri kuti kuitsvaga pa 3 hours vangani vanokwanisa kuwana $57 pa 3 hours imari yekuti dzimwe mhuri dzinotoda mwedzi mitatu kana mwedzi mitanhatu kuibata mari iyoyo
izvi zvatsigirwa nemumwe muchairi wemuHarare vaGeoffrey Zhiwayo
asi hatisi kuwirana pakupa 3 hours kwavaita nekuti kuti uwane mari pa 3 hours panonetsa kuti uwane mari
vamapfume vabvuma kuti zvinhu zvakaoma munyika nekudaro vave kuongorora nyaya iyi nechinangwa chekuvandudza mutemo kuti vaderedze faindi yacho
Shakonsulta mamotaritsi tapa instruction ku finance committee kuti muchiguva chidiki diki iite ma processes ekuchinja ma budget edu processes yemutemo ekuchinja kuti tinge tichiwana ma figures anobva iwo kwa nenguva pfupi pfupi tobva tamaendisa ku ministry obva vatitendera zvavanenge vachikwanisa kutitendera
vaenderera mberi vachiti mari inowanikwa ne City Park haipinde mubudget rekanzuru asi vakati kambani iri kuita mabasa ekusimudzira guta akaita sekuvakiridza nhandare yerufaro stadium vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano recombined Harare residents associations varuben akili vati izvi zvakanaka asi vagari vanofanira kuziviswa
tingati mariro atiinawo ndeyekuti vagari vari kukandwa kure mukutongwa kwematunhu
vanongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti mafainda anodiwa nekanzuru yeHarare akawandisa uyewo hapana chiri kuitwa nekanzuru kuti vanhu vawane pekupaka motikari dzavo zvakanaka
vanhu havana mari endi vanhu vese takutonya kuti ikonomi yedu payakamira iko zvino isikaisi hongu vanhu vanogona kunge vachipara mhosva idzodzo vanofanirwa kunge vachifaindwa asi pane dambudziko rekuti vanhu havana mari
hurumende haisi kufara nezviri kuitwa nekambani yekanzuru yeCity Park uye masvondo maviri apfuura gurukota rezvemadhorobha nematunhu vajulai moyo vakaumba komiti yekuongorora kuti mari dziri kuwanikwa nekambani iyi dziri kufambiswa sei ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangujam.